kuitika kwegore tiri mumatambudziko ecovid, ndinozviona sezvinhu zvakanaka kuti tinge tichidzidza zvakaitika COVID-19. Zvinhu zvakafanana nekudzidziswa kwakaita vanhu kuti tinofanira kusiya mukaha, kusaungana nekunge tichigeza maoko edu kunge tabva panze kana tibva tabva kumwe kunhu kwatinenge tichinge tashanya. Pamusoro peizvozvizve, pane zvinhu zvakakoshawo zvakare kuti vanhu vanofanira kunge vachiziva kukosha kwenhomba idzo dzinenge dzichidzivirira zvinhu zvakaita seCOVID-19. Saka zvinhu zvakadero izvi zvinhu zvatinenge tichifanira kutarisa sure mumashure mekunge kwapera gore kuti zvii zvakanaka zvatinokwanisa kunge tichiita.
Ko, zvamungatiwo zvakakundikana nedzihurumende mugore rose irori rabuda chirwere ichochi?
Hurumende yedu yakakundikana pakawandira zvikuru. Zvikuru sei pakuti mari yeCOVID-19 payakauya, pachinhambo chekuti vanhu vange vachiita yainzi self-isolation, vachikwanisa kuti vange vachitesta vanhu, vaisa vanhu mumahotera umo maisangana vanhu vaibva kuSouth Africa, kuNamibia, kuBotswana, kuAmerica nekuBritain, vobva vatapurirana zvirwere. Ndinofunga kuti chidzidzo chatinofanira kunge tichitora zvikuru sei sebazi rehealth, Ministry of Health, ngaritore chidzidzo ichocho kuti kana muine mari shoma muri low income country, mukange muine mari yekuti munenge muinayo, ishandisei pamunoona kuti inotaridza kuti zvinhu zvachinja papi. Naizvozvo mari iyi yaifanira kunge ichishandiswa pakuzoti vanhu ngavatestwe kana kutenga zvinhu zvekunge vachizoedza kana kuti kutesta COVID-19. Saka ichocho chinofanira kunge chiri chidzidzo kuti kana tiri a low or middle income country, ngatiregerei kuita zvinhu zviri ambitious zvinotora mari uyezve zvinozoita kuti zvinoisa vanhu parumana nzombe vozopedzisira vaine COVID-19.
Ko, zvamungati zvakagonekwawo nekuti tinoziva kuti zvakashata zvinogona kuwanikwa, asi panowanikwawo zvakanaka.
Zvakanaka zvavakagona ndezvekuti havana kutsveta matemo pasi, nekuti matemo avo anga akagomara. Vakaramba vachingotema huni vachitaura nezvekuti vanhu vanofanira kusiya mukaha, vachitaura nezvekuti vanhu vasaungana, vachitaurawo nezvekutiwo vanhu vanofanira kunge vachigeza maoko, zvichitaurwawo mumadzangaradzimu, zvakaita kuti vanhu vange vachizivawo zvinhu zvakanaka chose zvavakaitawo. Ndozotaurawo ndichiti hurumende inenge ichifanira kunge ichiziva kuti vanhu vanoda kudzidziswa. Tingange tichiteerera paredhiyo, tingange tichiteerera vanhu vanotaura, tingange tichienda kuzvipatara nekumakliniki, asi hazvireve kuti tese tinogona kubata zvidzidzo izvo zvinodiwa kuti vanhu vazvidzivirire kubva muCOVID-19. Saka hurumende inenge ichifanira kunge ichiendesa pamberi mabasa kunge vachidzidzisa vanhu vari mumaruwa, vanhu vari